ndakutanga kukorokotedza nepfenyuro yestudio 7 kuti makorokoto masvika makore magumi namana 14 years muchitepfenyura muno muZimbabwe nedzimwe nyika dzomuno muAfrica. Tinotenda zvikuru nebasa guru ramunoita nokuti nepfenyuro yestudio 7 ndo nepfenyuro yavanhu. Kwose kwaunoenda muno muZimbabwe ungafamba ungaenda kumaruzevha api mapurazi api nomuno madhorobheni unongo wauti nyaya iripo hurukuro ndeyestudio 7.
Avo mutauriri weMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaobed gutu vachikorokotedza studio 7 nekusvitsa kwayaita nhasi makore gumi nemana iri pamhepo. Vagutu nevamwe vakawanda munyika vanosanganisira vanhuwo zvavo nemasangano akazvimirira vanoti studio 7 inhepfenyuro inopa vanhu vese mukana wekutaura zvisinei nekuti vakarerekera divi ripi. Mumwe mugari wemuHarare amai Winnie Mambo vanoti studio 7 inhepfenyuro inovapa nhau dzakasiyana nedzimwe nhau dzavanonzwa pane dzimwe nhepfenyuro dzemuZimbabwe. Vanotiwo vanonzwa pastudio 7 nhau dzezvinhu zvinoitika munyika dzichipakurwa pachena.
Saka ini zvakandinakira kuwana a different perspective kuzvinhu zvinenge zvichiitika munyika yandinogara. Saka ndinoti makorokota nokusvitsa 14 years rambai makashinga nekuti panews dziri balanced.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navawalshman Ncube vakurawo nechiwai vanoti studio 7 inhepfenyuro inowanzopa mukana kumapato ese ezvematongerwo enyika uye inosvikawo kunzvimbo zhinji munyika dzisingasvikwe nedzimwe nhepfenyuro dziri munyika.
Iri kusvika kune vanhu vedu vari kumahombe kombe enyika kwakaita sokunana Malipati, kwakaita sokunana Gonare Zhou. Vanhu vedu vanofona vanotiudza kuti ndiyo redhiyo yavari kuteerera. Shoko riri kusvika rakasimba richiteererwa ikoko. Tikatumira meseji tikataura vanotinzwa. Vanhu vedu tiri kuvanzwa vachikurudzira zvikuru kuti dine taramba tiri pastudio 7.
Vagutu vanoti mukurumbira une studio 7 kumaruwa unoratidza kuti inofarirwa neveruzhinji zvakanyanya.
Ini ndotoshandisika kuti nguva zhinji dzandinoenda kana kumusha kwagutu uko nedzimwewo nzvimbo dzatinofamba unotodzwa vanhu vachibvunza kuti vagutu takakudzwai pastudio 7 uri mukati nechakasara pasi kwenyika kumukokuti kana masaisai eZimbabwe Broadcasting Corporation hasviki maradio station netv asi uchinzwa kuti vanoteerera studio 7.
Asi kunyange hazvo paine mufaro nemabasa estudio 7 vakawanda vanotiwo dai nhepfenyuro iyi yavandudzawo mashandiro ayo. Amai Mambo vanoti nhepfenyuro yestudio 7 iri kuwanza nyaya dzemuHarare uye dei yatepfenyurawo nhau dzekumaruwa.
Ndinofunga kuti mafanira kuenda kumamwe maruva. Ndainyanya kuona nyaya dzizhinji dzinobva muHarare zvinenge zvaitika muHarare. Asi zvinenge zvichiitika lese kunana Mutoko, kunana Nyamapanda handizvoone zvichibuda pastudio 7. Saka studio 7 ngaiite mamwe mareporting kunzvimbo dziri outside Harare.
Ukuwo vachiwai vanoti shuviro yavo ndeyekuti dai studio 7 yatepfenyurawo nemimwe mitauro inotaurwa munyika.
Ko zvatiri kuti isu Zimbabwe ine malanguage kana kuti mitauro inosvika 16 kana kudarika. Vanhu vakaita seShangani hatisi kuinzwa isu. Hatisi kuvanzwa vachitaura vanhu vakaita seivavo. Ivo vacho vatiri kutaura kuti kunana Malipati, kunana Chikombedzi. Toda kunzwa vachitaura chichangani chavo ichocho icho.
Vagutu vanoti kunyange hazvo pane nhepfenyuro dzakawanda dzakapiwa maresinesi makore mashomanana apfuura, nhepfenyuro idzi dzinenge dzinotaura neizwi rimwe chete. Chikumbiro chavagutu nebato ravo ndechekuti dai studio 7 yawedzera nguva yekutepfenyura uyewo kuti dai yatepfenyura nemimwe mitauro yakaita sevenda tonga nemimwe.
Isu zvatinonyimwa coverage neZBC television, zvatinonyimwa coverage nema radio station ZBC neawo anonzi so-called private radio station ari muZimbabwe totopona nemi. Saka hatingati munokanganisa, asi chikumbiro chokuti tiwedzerewo nguva dei zvaita kuti mutipe kana maawa mana chaiwo kana mashanu muchitepfenyura hataitepi.
Mumwe wevechidiki muHarare vaDenford Ngadziore vanoti dai studio 7 yatotanga television chaiyo.
Zvaikwanisika studio 7 yaita futi another free channel iri yeTV either pazvimavisitekezvedisvi oro pachidhe sichiriche $11 chipesi aje ndoraso kini chakanaka chose chokuti dai vakuru wacho vazvinzwa vakaita chifree channel chariche TV ndoraso kunge coverage yedu no activities ema election voter mobilization inda zvakanaka because Studio 7 benefit yayo ndi kuma Zimbabweans because haina party yakamirira inobanza munhu wese weZimbabwe sani zvakanaka chose ewa consider nyaya TV
Asi nengo ye Zanu PF zvakare vachimirira makonde muparamende vakaindiresi paradza vanoti ivo nebato ravo havafariri Studio 7 nekuti inotepfenyura zvisiri pamutemo uye ichitepfenyura kubva kunyika inovengana neZimbabwe vati Studio 7 kana ichida kuwirana nehurumende yeZanu PF inofanira kunyoresa kuZimbabwe Media Commission yoshanda zviri pamutemo vati semaonero avo nepfenyuro yeStudio 7 inotaura manyepo uye inotsigira mapato anopikisa kunyange hazvo vaparadza vati bato ravo harifariri Studio 7 vazhinji kusanganisira makurukota ehurumende vatsigiri pamwe nenhengo dzeparamende kusanganisira dzeZanu PF dzinoterera nepfenyuro iyi kana kutaura paStudio 7 asi vaparadza vanoti Havanga nyarari kana vabvunzwa mubvunzo.
Hatifariri nepfenyuro iyi asi kuti tinopindura zvatinenge tabvunzwa. Nekuti tikairegera ichitaira zvairi kuita inokanganisa vanhu vedu. Ndosaka tichipindura. Ndosaka vanhu veZanu PF vachipindura. Ndosaka ini pano weZanu PF ndichipindura. Ndichitaura newe kudai. Nekuti ndikasataura newe hazviiti zvakanaka.
Asi veStudio 7 vanoti vari kutepfenyura zviri pamutemo sezvinodiwa nemitemo yekutepfenyura pasi rose kunyange hazvo vamwe muhurumende yeZimbabwe vasingazvifarire mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti Studio 7 inepfenyuro iri kuita basa guru munyika zvikuru sei pakupakura nhau dzine mativi ese mungava munyaya dzezvimatongerwo enyika upfumi nezvimwe Vanoti dai zvaibvira nguva inotepfenyura Studio 7 yawedzerwa.
Ini ndotaura nevanhu pane vazhinji kwazvo vanofarira Studio 7 and vanoti ivo inovabetsera. Asi nyaya iripo ndeyekuti nguva yayo pamhepo ishoma dei zvagadziriswa izvozvo.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya avo vaive mutapi wenhau kuDaily News apo pakatanga Studio 7 muna 2003 vanoti nepfenyuro iyi yakaita basa guru panyaya yekuburisa nyaya yeZimbabwe.
Studio 7 yakaita basa guru ende iri kuramba ichiita basa guru risingatokwaniswi nemaradio muno. Studio 7 inotozikanwa chaizvo kutodarika mastudio maradio stations emuno mupanyaya dzokubudisa mashoko nokufambiswa kwemashoko. Usina diri rakarerekera kana vana chinotimba unovaona paStudio 7 vana chamisa unovaona paStudio 7 vemapato madikidiki asingatozikanwa na Transform Zimbabwe unovaona paStudio 7 vemachurch unovaona paStudio 7 zvousingakwanisi kuwana paany radio station yemuno.
Varuhanya vanobvumirana navamudzengi vachiti Studio 7 iri kutorwadzisa vatereri vayo nekutepfenyura kwenguva pfupi. Vanoti dai Studio 7 yaitawo nhau dzemangwanani nemasikati kwete kutepfenyura manheru chete. VeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter vatenda zvikuru Studio 7 nekuramba yakashinga nebasa rayo zvisinei nekuti hurumende yakamiramira zvikuru sei panguva yehurumende yemubatanidzwa kuti nepfenyuro iyi ivharwe. Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa musangano iri vatavani moyo vanoti chimwe chasimbisa Studio 7 inyaya yekuti nepfenyuro iyi yaramba ichibudisa nyaya dzinofarirwa neveruzhinji. Vatsinirawo mashoko evamwe ekuti Studio 7 inofanirawo kupinda mumaruva ichiburisa nyaya dzevanhu vakawanda munzvimbo idzi avo vari kushaya kwekutaura nhunha dzavo.
Nepfenyuro yenyu kuti inge ichisumukira ngaipinde mumaruva yogadzira iwo avanotiwo mabhiru kuti munenge muchiwedzera kutsvaga vatapi venhau vanogara vari mumaruva vachinzwa kuti zviri kufamba sei.
Act 12 vatiwo kunyange hazvo munyika mave nenhepfenyuro dzakawanda zhinji dzacho dzakarerekera divi rimwe izvo zvisingabatsire nyika neveruzhinji. Studio 7 yakaparurwa nechirongwa chechirungu musi wa 27 ndira 2003 apo zvinhu zvange zvakaoma munyika munyaya dzekutora nhau kutepfenyura pamwe nekufambiswa kwemashoko munyika. Zvirongwa zvendevele neshona zvakazotanga kutepfenyurwa musi wa 7 kubvumbi 2003.
Zita rangu ndinonzi Muzvare Linette Mudewe veZimbabwe Activist Alliance. Tinoda kuti makorokoto kuStudio 7 for turning 14 years. Muchibuditsa nyaya dzenhau dzemunyika yeZimbabwe.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.